manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 4, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti mbavha dzakaba $4 million kubulawayo nezviro hadzisati dzasungwa. Imwe nyanzvo munyaya dzezveupfumi inoti mari yeZig ndiyo mari ine uremu hwakaderera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino. Vaimbova gurukota rehurumende vachinga Dhube vakashaya nezuro vanoitwa gamba renyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa achiri kutsvaga mbavha dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kana kuti $4 million mubhanga reEcobank muBulawayo nezuro. Vanhu vatanhatu ava vanonzi vainge vakapakatira pfuti vaine motokari yerudzi rweFord Ranger chena. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNyati.
Ko
takambonzwa vamwe vakutaura pamadande mutanda apa kuti vanhu ava vabatwa icho kwadiri.
Isusu semapurisa tinozvitaurira tega, hatitauriri nevamwe vanhu. Saka zvatinotaura isusu ndozvatinenge tichiita. Zviri kutaura pasocial media isusu hatizvizivi.
Ko kana paine vamwe vangaita umbowo kana kuti vanenge vakaona kuti vanhu ava ndianani sezvo vanenge vangari pavhidhiyo, munokurudzira kuti vaite sei?
Ndofunga kubva nezuro kusvika nhasi takataura nzira inokwanisa kuti veruzhinji vataure nesu kana vaine mashoko kuti vashandise iwhatsapp number yedu 071280187703631. Tisu mapurisa tinozvitaurira tega, kwete kuti vanhu vari pasocial media vanenge vasina chokwadi vanyepere vanhu.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hank avo vakambo vachipanga mazano chivatungamiri venyika yeAmerica vane chitsama vanyora padande mutande ravo reX kuti mari yeZig ndiyo ine uremu huri pasi munyika dzepasi rino zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vati veZimbabwe nekuda kwekudhinda mari yakawandisa ndiyo ine mitengo yezvinhu inodhurisisa zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Pakukwira kwemitengo kana kuti inflation yepagore, vaHank vati Zimbabwe iri pachiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 1385%. Sudan iri kutevera Zimbabwe uye ine hondo, zvinhu zvakwira nezvikamu zana dzodzokorora, zvinhu zvakwira nezvikamu mazana matatu nemakumi masere nemaviri kubva muzana kana kuti 352%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Hongu mari yedu yakasimukira zvakanyanyisisa, mari yedu yeMaZig. Asi mungada kutarisa kuona kuti panoshayiwa mari simba yenyu yenyika. Zverengedza kwacho zvinoreva kuti mayusa anenge arimo mari iyoyo anogona kubudisa chimiro chekuita sekuti mari yakakura zvakanyanyisa, izvo inyaya yemutengo wemari yereti.
Mungajekesa ipapo?
Nekuti kana reti chinodonha zvakanyanyisisa, zvine ramayuta nyanga asina kuwanda uwandu hwawo anongokwira chete nenyaya yerepi asi handira kuramba kuti tine mazigi akanga ati wandei munyika medu panguva yatingati yatakabva patakatanga kuisa urongwa hwemazigi kusvika pari zvino tinyangoti kuti ndinyatsokupai chimiro chacho sezvachiri tinyangoti isusu mari yedu inokosha inoshandisika zviri nyore inotariswa kana tichitarisa panyaya yekukwira kwemutengo kwezvunhu yechikero chokwira kwemutengo kwezvunhu yemazigi inonzi reserve money yakakwira zvakakusvika pari tinyangoti mabhiriyoni matatu nezvidimbu zvisere 3.8 billion
ndiri inoyo
mwedzi waAugust watakabva uyu asi achibva pamari ingasvika pamabhiriyoni imwe chete nezvidimbu kuda zvitanhatu 1.6 billion mwedzi wacho wekumashure watakanga tabva uyu
izvi zvinorevei
zvoreva kuti takatarisa isusu pabhanga redu tichiverenga handisi kuziva kuti vahangi avo vanomawana kupi mashomawo but isusu pahurumende takanga tichiti mari yedu yakakwira zvisina kusvika ikoko kwavari kutaura hatire kuti haina kukwira zvayo asi kuti haina kukwira kusvika kwavari kutaura ikoko
chipangamazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Blessing abato munyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology.
Tingati muzvinafundo Stephen Heng vanyatsokubaya dedemukanwa mamiriro akaita matambudziko eZimbabwe nechikonzero chiri kuita kuti zigi ridone. Pakuparura kwavaita research yavo yavaita vanoratidza kuti mari yenyika ikati money supply yakawedzera ne 246% per year to compare between now September neOctober naOctober wegore rapfuura. Izvozvo taizvitarisira kana muchikutondera papurogiramu ino takambozvitaura kuti language yekutaura governor wecentral bank kuti not under my watch. I want friend man. Ndenhema.
Nechikonzero chei?
Nekuti Reserve Bank yakangoparura chirongwa chekuti inotora 25% yemaexports aitwa nekambani. Kambani ikatengesa zvigadzirwa zvayo kunze kwenyika. Sekuti yatengesa zvinodhura $100, $25 inotorwa neReserve Bank. Vobva vapiwa mari yacho iri zigi. Ishandisa official exchange rate. Izvozvo chete vanonga vatoprinta mari nekuti mari iyoyi iyi ye-$25. Inoda kuti inge ine zigi mari yezigi yapindwa saka ndosaka muri kuona kuti pari zvino uwandu hwemari munyika wawedzera ne-246% vamushaya vanhu vari kuprinda mari mitengo yakwira ne-1385% sezvaonekwa nava Stephen Heng vari kuAmerica vari kuzviona variko asi maZimbabwe vanosangana nazvo mumashopu direct vachiona mitengo ichikwira zuva nezuva
ko iko kudzikiswa kweuremu hwemari yezigi kunorevei chaizvo
ipapa pakatowedzera Reserve Bank rate kubva pa-13.56 kuenda pa-25 vakatokwidza mutengo automatically nekuti hakusina shopu inonga ichishandisa rate ye-13 yaakutowedzera mapurize anechi ne-25 mamwe mapurize ekublack market rate yako ma-45 saka dambudziko riri kunosangana nemutengi nemushandi hurumende yainyatsokuisa vanhu panguva yakaoma
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vari parunhare kusouth africa nablessing zulu westudio 7 Varairidzi vemuzvikoro zvepuraimari nesekondari vanoti hurumende inofanira kusimudzira mari dzavo dzemihoro uyezve kuvawanisawo zvikwanisiro zvakaringana zvokuti vaite basa ravo nemazvo. Mashoko evadzidzisi aya anouya kuZimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwevarairidzi reWorld Teachers Day mangwana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi yacherechedza zuva revarairidzi reWorld Teachers Day ichiita mhemberero pachikoro cheNevana Primary School kuGokwe apo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachiti iri izuva rakakosha zvikuru rekupembedza mabasa ari kuitwa nevarairidzi munyika. Vandoro vanoti varairidzi vaungana kubva kumatunhu ose gumi enyika vachicherechedza zuva iri iro rinopembererwa musi wa5 gumi guru gore rega rega.
Varairidzi vedu vanhu vatinonzwa manyukunyuku kuti tinavo. Nyika yeZimbabwe iri pamusoro-soro panhau yatinoti literacy pasi rose. Tinofara chaizvo.
Asi munyori werimwe sangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa vari muzvikoro zvepasi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti havaoni chekupemberera pazuva iri nekuti vadzidzisi vari kunonga svosve nemuromo.
Varairidzi vakange vaita participate mumaactivity yayo vaakuwanikwa vachasungwa, vaakuwanikwa vacharohwa, vaakuwanikwa vachadzingwa mabasa.
Mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vari kumaruwa reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vanoti vadzidzisi vari kumaruwa vanodawo kutsigirwa zvakanyanya sezvo vaine nhunha dzakati wandei kudarika vamwe vavo vari mumadhorobha.
Kuvapa kana mabhazi anovatakura kupera kwemwedzi chavo vari mumaruwa vachienda kunotenga zvinhu zvetinotenda kutipawo minda yekurima. Saka zuva iri tinoricherechedza takanyanya kurirekera pakuti simba remurayiridzi weparuzevha ngarirambe richitendwa zvinoenderana nekubata kwaanoita.
Vadzidzisi vanoti vari kusanganawo nematambudziko ekutadza kuenda kuzvipatara panguva dzekurwara sezvo vazhinji vavo vasingakwanisi kubhadhara mari dzemamedical aid. Vanotiwo basa ravo iro raimboyemurwa zvikuru munharaunda rava chiseko chenyika sezvo vave kutadza kuita zvavaisimboita makore ekare zvinosanganisira kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro, kuvaka dzimba, kutenga dzimotokari uyewo kupfeka mbatya dzinopa chiremerera nezvimwe. Vandoro vanoti zuva ranhasi iri harisi rekunangana nekutaura zvinetso zvevarairidzi zvekuti mihoro yavo yakamira yakadai nezvakadai nezvakadai.
Izuva rekuvapembedza zvavari kugona kuita kuti isusu education system yedu ikwiridzirwe.
Kunyange vachidaro zvavo Vandoro, munyori musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti mudzidzisi wemuZimbabwe chava chiseko chenyika.
Asi tinongoramba tichikurudzira hurumende kuti zivai kuti imini kuti muzotonga nyika ino makadzidziswa. Saka tinoramba tichingodzokorerapo kuti varairidzi vakapuwawo mari inotenga vachikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro vachikwanisa kuzviraramisa zvinobatsira nyika.
Mumwe mubereki wevana vaviri vanodzidza paMaterera Primary School kwaSeke mudunhu reMashonaland East muzvare Success Sampambi vanoti sevabereki vanewo musenzekete wekubatsira hurumende kuti vadzidzisi vararamewo upenyu huri nani.
Ndofunga kuti ngavaite maproject muzvikoro. Tikangoziva kuti kuchikoro kwevana kunotengeswa huku ende hadzisi dzechikoro dzii dzematicha, toziva kuti panorimwa howa pachikoro tinoenda tichinotenga tichivasapota kuti vabereki.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvedzidzo uyewo vari munyore wemabhuku akamboita mudzidzisi kwemakore mazhinji vatonderai Matema vanoti zvakakosha kuti paitwe mubatira pamwe mukusimudzira upenyu hwevadzidzisi sezvo vanhu ava vakakoshera nyika zvakanyanya.
Ticha kana murayiridzi ndiye anopa hwaro hungave hunhu, saka ticha munhu akakosha zvakanyanya.
Asi munyange vadzidzisi vari kuti vari kusangana nematambudziko akawanda kudai, hurumende inoti iri kuedza nepesi painogona kuti nhunha dzavo dzigadziriswe. Chitatu chadarika, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuti vashandi vese vehurumende vanosanganisira vadzidzisi vachawedzerwa mari dzavo dzemuhoro. Zvichitevera vimbiso iri kupiwa nehurumende yekuti ichagadzirisa mihoro yevashandi vayo kusanganisira varairidzi, vakuru vanoti tinotenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa muchinguri kashiri vazivisa mhuri yavachinga Dhube vakashaya nezuro kuMaterday Hospital muBulawayo kuti vapiwa chiremera chegamba renyika. Vadhube avanga vave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa vanonzi vakashaya nechirwere cheitsvo. Retired Colonel Dhube vaive murwiri werusununguko uye vakambova gurukota muhurumende. Vainge vari kudivi reZipra munguva yehondo. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu apo patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi update nechekuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Apadiwe link kuti munge muchipinda. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nasi tiri kutarisa nezvehuwandu hwevanhu vaurayiwa nemafashamu akakonzerwa nedutu mupengo Helen, uwo unonzi huri kuramba uchikwira, vanhu vanodarika mazana maviri vachinzi vakanga vave kuzivikanwa kuti vakafa pakupera kwezuva nezuro china mumatunhu eAmerica anoti Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia neTennessee. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira mamwe ematunhu akakanganiswa nemafashamu aya anoti Florida neGeorgia vachizvionera voga kuparadzwa kwakaitwa nemafashamu aya. Vanhu vakawanda vanonzi vakasarawo vasina misha, zvekudya pamwe nemvura yekunwa uye mimwe migwagwa mikuru inopinda matunhu aya inonzi yakakanganiswa, izvo zvanga zviri kukonzera kunonoka kupinda kwerubatsiro. Mukuziya nezvedambudziko iri, tabata chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbiso Ranga, avari mudunhu reNorth Carolina.
Mafashamu aitika aya anga asingatarisirwe kuti achasvika kunzvimbo idzi. Sezvatinoziva, Hurricane Helen yanga ichinzi iyo chanyanya kubata Florida. It seems my areas akaita sana Asheville, North Carolina, Knoxville, Tennessee, zvoita Georgia neSouth Carolina akazoaffectwa zvakanyanya zvanga zvisingatarisirwi. Saka sezviripo izvozvi, kune vakasarasikirwa noupenyu, vamwe havasati vaitwa accounted for, asi hurumende yekunoku yaita iyo kuti even military iende inobatsira, nekuti zvipatara zviri overwhelmed. Mamwe macompanies like anogadzira mafluids atinoshandisa muzvipatara ari in those areas akaaffectwa as well. So it's a lot and we pray for everyone in the region.
Asi tichiona mashandirwo ari kuitwa nevanopa rubatsiro nekununura, muri kuonawo here vari kufambirana nedambudziko iri?
Panditi kuona vari kuita the best they can, nenyaya yekuti mafashamu aya aaffecta madifferent sectors eeconomy kana kurarama kwevanhu munzvimbo dzakaaffectwa sana Asheville. Izvi zvinosanganisira kuti cell phone provision, saka macell phone companies like vana Verizon nana AT&T vari kuitawo their side. Kwoita infrastructure yakaitwa disrupted including maindustry, mahighways. Kuno inonzi FEMA Federal Emergency Management Agency iri kuitawo one side, and kunza kwavaita military to make sure even zvipatara zvingange zviri overwhelmed zviri kuwana support. So I think that of course you want recovery to happen sooner, but I think they are doing whatever is possible, and vaBiden kunoku vakatiwo whatever my resources are needed they will be made available.
Chikafu nemvura vanhu vari kukwanisa here kuzviwana vari munzvimbo dzakaaffectwa kana dzakakanganiswa namafashamu?
Zvakaita semvura vakandimire, kune mamwe macities asitori namvura izvozvizvi nokuti water infrastructure yavo yakakanganiswa.
Vanga vari chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbiso Ranga, vari mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, vari parunhare neStudio 7.
The Voice of America.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Muchaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Gorera pera Haiti yakasiya padikidiki kuparara zvachose. Zvikwata zvezvigevenga zvakaparadza guta guru. Utungamiri wezvematongerwo enyika wakaparara. Mhirizhonga yakapararira nenzara yakasimudza musoro. Kubva ipapo America nevainodyidzana navo pasi rose vakabatana kubatsira vanhu vemuHaiti munguva yavo yekuda rubatsiro zvakanyanya. Pachiitiko chakakokerwa neAmerica parutivi pemusangano weUnited Nations General Assembly, gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakataura nezvebudiriro yaitwa neHaiti mumwedzi mishoma yadarika. Nyika iyi yave nemutungamiri wehurumende mutsva chikwata chemutungamiri wenyika chinofano bata matomu kana kuti Transitional Presidential Council nedare remakurukota munhano yakakosha yekuenda kusarudzo dzakasununguka uye dziri pachena vanongwewo vapfumbamwe venhengo dzekanzuro inofano fambisa sarudzo kana kuti Provisional Electoral Council vakadomwa uye chikwata chemapurisa enyika dzakasiyana siyana chiri kutungamirwa nekinya chemultinational security support kana kuti MSS chakabvumidzwa neSecurity Council chiri kupa rutsigiro rwakakosha kumapurisa eHaiti eHaitian National Police. VaBlinken vakati mapurisa eKenya anodarika mazana matatu nemakumi masere vari muHaiti vakatuma svondo akawanda adarika zvipata zvekutanga zveCARICOM zvakasvika kubva kuJamaica neBelize. VaBlinken vakati vanotarisira vamwe kubva kuJamaica neBahamas kuti vachatumirwa munguva pfupi inotevera. Vakati vakawana huwandu wakati kuti wemotokari dzeMSS nemapurisa vachiti Haitian National Police neMSS vari kuwedzera mabasa ekuchengetedza vachitenderera zvino hungwaru. Zviitiko izvi vakati zvino hurongwa huripo hwekuchengetedza kodzero dzevanhu nekusunga vose vanenge vatsaudzira. VaBlinken vakati pachine zvimhingamupinyi zvikuru vachiti America inoramba yakazvipira kubatsira zvinodiwa neHaiti pari zvino nekuronga budiriro yayo mune remangwana rakareba. VaBlinken vakati vatumira mari inodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora yekutsigira chikwata chemultinational security support motokari dzemapurisa dzakadzivirirwa zviovha magogorosi ekushandisa usiku nemadhroni. Vakati zvezuva iri vakanga vachizivisa kuti vari kuisa imwe mari inoita mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora yekutsigira Haitian National Police kusimudzira mabasa ekudzivirirwa kwekuparwa kwedzimhosva munharaunda nekugadzira hwaro hwekuti Haiti imuke nekugadzikana. Gurukota iri rakazivisa nezvezvimwe zvirango zvekutsigira kusungwa nekutongwa kweavo vari kushungurudza vanhu muHaiti. Vakati varipo kuda kutsinhira kurudziro yeHaiti yekuti rutsigiro rweMSS ruwedzerwe kuwanisa mari mapurisa akawanda, motokari dzakadzivirirwa dzakawanda, madrona akawanda, zviovhaovha zvakawanda nemajenereta akawanda. VaBlinken vakati vanhu vose vanofanirwa kusunga dzisimbe vachiti nguva yekuita izvi ndiyo ino. Vakawedzera vachiti kuchengetedzeka kweHaiti, utongo hwayo hwejekerere, remangwana rayo, zvose izvi zvinobva kumatano ari kutorwa naivo nevamwe vavo vari pamwe chete. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Amaiverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko pano paStudio 7. Asi hamuchapa vanhu nhau here kana vakumbira kana kuti hadzisiridzo nhamba dzinoita kuti vanhu vapiwe nhau?
Pastudio 7 mazara sei hama adi vateereri nevashamarari. Koye munangagwa anobvisa vanhu mumisika vanhu vasina mabasa, kwadiko kungoenda hako usiku wondovhurwa kundovhurwa usiku sezvavanoita maelection handi vanobva usiku? Ndozvavanofanirwa kuti vangeita izvozvo. Panokutambudzise mweya yevanhu, vanhu vari kutsvaga chikafu, vari kutsvaga maschool fees. Uyu anotaurawo hako, uyu anotaurawo nezvake zvemazigu mumwewo. Handifungi kuti ari muno muZimbabwe apa ari kuti US hatisi kurida. Saka munodei chiima chidzoka yakakubu bhondi kuya kwamakabva kudhara, zigi rakonewa.
Studio 7 ndinokwazisa imi vashamarari vose muri dzenyu, uye aninani zvake muno weZimbabwe oda kuchiteerera Studio 7 ndokukwazisa ndichikumbira upenyu hwakaendeka kuna aninani zvake. Vanhu ndiri kutaura pano ndine hasha, hasha dzangu ndedzisi vanhu vanotaurire mapazi ehurumende ese, ringave batiko ripi, zvibazi ripi zvaro. Vanhu woye taurai muchiziva kuti muri kutaura bazi rinorarama nekuda kwavanhu vari kubatira mateksi. Vanhu woye taurai muzivi makamirira vanhu. Ndinokupe mienzaniso, uri munhu uri kutotaurire mapurisa tisingati ndo bazi rezvemukati, haasi kutaura zvinofadza asi kuti zvinogumbura. Munhu ari kutaura akamirire zvikoro. Munoti gumbura vandoro, munotiuraya vamujiri pamunotaura.
Hello, Pastudio 7 Morisei. Yeah, guys, dango kudze kuti kwe mpesa ka chibuda chitola Pastudio 7 kudanzi ma helikopter akatakura munhu kupi kupi. Sa wanu watu warututawa yanzi ndo ma helikopter akatakura wanu wanu tu. Nyika munu mwote 15 milioni wanu ma 16, 17 kuhuanzi. Hei ningwe akatakua kumba kuchipaya kuchipata shakata kini kwa wakati. Zwa shumwezi na mwitu. Wanu tu ujo ndanga mbatu pembe zwanyika yesi kudanzi watakura na chikupuku.
Nasi mbovurewa mashoko angu pa Studio 7 ndane nguwa nditutumira mashoko angu pa Studio 7 nasi nisiru kwa nisa umundi tunibota ulao apa ndata ulao wanya edu ye Ziggy nasi kuti Ziggy riku tinakiza sunga itu wa madonera riku ita because airtime edu ya kushanda ye Ziggy kakunyanyo urejandise ku airtime nikuma bandos sanduta na Ziggy kuti Ziggy rinu ushanda wa zimu nguwa zokanyanya especially ku airtime
say pa Studio 7 apa murise ndine mashoko angu mashoma mashoma ndo datumengo wanarungo chema chema na kutipa zanu pivu shazodi nga wati zikamire pana pono ya kapuwa sada ni zanu pivu kakana utasi saka mtungo wazati nga wati zikamire inini
izo zanga zile pfungwa zewa tereri zisine ene Studio 7 isu atina kwa takarere kira tumira ema zgenyu pa WhatsApp namba zinoti plus 1-202-465-0318 Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Gogolona Chasakara anobva kwaChivi. Ngatinzwei hurukuro yaita naibvanzi zininga weStudio 7.
Ava ndi Gogo Chasakara. Inzwaiwo nyaya yangu ama we. Ndotu kwa nechifu.
Makadi mwanangu. Magitare ndakatanga kuafarira mu 2012. Asi kutangisisa chaiko. Ndaingo afarira ndiri mudiki ndichinzwa vana Margaret Singana vachiimba. Na Jimmy Cliff na Dobby Gray.
Ah, gogoma inakidzwa ini maiterera vana Dobby Gray. Hama neshamwari vaiti kudii manje.
Hama dzangu dzaiseka. Ndakatanga ndichisekwa hama dzangu dzinonditsigira zvikuru sei mukoma wangu andinoteedzana naye anonditsigira zvikuru kwazvo
matambudziko api yamunosangana nawo ini
machallenge atinosangana nawo inini ndeyekushaya mari yokunotikisa nziyo nemavhidhiyo haipapapo pane nyaya ipapapo saka ndinotoita zviya zvekuti pamwe ndikarova zvidhinha ndikapisa ndopo ndomboenda ndonotikisa zvangu
ndodawo mwana chikundiro ndodawo mwana
vanoda kundiwana vanondiwana pa nhamba dzinoti 0777487921 ndo pandinowanikwa
244
yezo tave kukumbira kwamuri sama simba
mune mashoko era mungasiro vatsigiri venyu
vanditsigire ndoda kudzidzisa vana mazuva ano vana vechidiki vasikana nevakomana havasi kuita zvakanaka saka ndochinhu chandinonyanyisisa kuti ndipinde mazviri ndibatsire vana vechisikana vanongoti chero nguva yavafunga vanoda kuroorwa nguva isati yakwa ndinhu zvandinoda kuti ndisvike pazviri izvozvo izvi
chitipai kamwe chete kehoza Friday timboti ombicha
nziyo yandinoda kutanga nayo ndiyo inonzi denga ririko
vazukuru kuteerera kwakakosha ukangoteerera unopinda kudenga kusateerera vazhinji vakafuka masaga vamwe vakaita gwembe vamwe vakaita manza nokusateerera
manzwa hurukuru yaitwa naGogolona Chasakara naibvanzi zininga weStudio 7 Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekubiwa kwemari inoita $4 million kuvulawayo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gibbs Dube.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.